Ezekieri, chitsauko chemakumi maviri netatu. Shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, “Mwanakomana womunhu, kwakanga kuna vakadzi vaviri, vanasikana vamai vamwe chete. Ivo vakava zvifeve muIjipiti, vakaita ufeve vachiri vadiki. Munyika imomo mazamu oumhandara hwavo akabatwa-batwa, uye zvipfuva zvavo zvakabatwa-batwa. Zita romukoma rakanga rainzi Ohora, uye mununʼuna wake ainzi Ohoribha. Ivo vakanga vari vangu uye vakabereka vanakomana navanasikana. Ohora ndiye Samaria uye Ohoribha ndiye Jerusarema. Ohora akaita ufeve iye achiri wangu, akachiva zvikomba zvake. Ivo vaAsiria varwi vakanga vakapfeka nguo dzebhuruu, vabati navatungamiri vehondo, vakanga vari majaya akanaka chose uye vari vatasvi vamabhiza. Akaita ufeve navapamusoro-soro vose veAsiria uye akazvisvibisa nezvifananidzo zvose zvavose vaaichiva. Haana kurega ufeve hwaakatangira kuIjipiti paakavata navarume achiri muduku, vakabata-bata chipfuva choumhandara hwake uye vakadurura ruchiva rwavo pamusoro pake. Naizvozvo ndakamuisa kuzvikomba zvake, ivo vaAsiria vaakanga achichiva. Vakamubvisa nguo akasara asina ashama. Vakatora vanakomana vake navanasikana ndokubva vamuuraya nomunondo. Akabva ava shumo pakati pavakadzi uye akarangwa. Mununʼuna wake Ohoribha akazviona izvozvo, asi nokuda kworuchiva rwake noufeve hwake akanyanya ufeve kupfuura mukoma wake. Akachivawo vaAsiria, vatongi navatungamiri vehondo, varwi vakapfeka zvakakwana, vatasvi vaifamba namabhiza namajaya akanaka ose. Ndakaona kuti naiyewo akazvisvibisa. Vose vari vaviri vakafamba nenzira imwe cheteyo, asi akaenderera mberi noufeve hwake. Akaona mifananidzo yavarume pamadziro, mifananidzo yavaKaradhea mitsvuku vana mabhandi akamonera muzviuno zvavo, nengowani dzemicheka dzairembera pamisoro yavo. Vakaita samachinda engoro dzeBhabhironi, vagari veKaradhea. Paakangovaona akabva avachiva ndokutumira nhume kwavari muKaradhea. Ipapo vaBhabhironi vakauya kwaari kunhoo yorudo mukuchiva kwavo. Vakamusvibisa shure kwokusvibiswa kwake navo, akavafuratira kwazvo. Paakaenderera mberi noufeve hwake pachena uye akaratidza kushama kwake, ndakamufuratira zvandisembura sokufuratira kwandakanga ndaita mukoma wake. Asi akaramba achiwedzera unzenza hwake, achirangarira mazuva ouduku hwake paakanga ari chifeve muIjipiti. Akachiva zvikomba zvake ikoko, vane mitezo yakaita sembongoro uye zvinobuda mavari zvakaita sezvamabhiza. Saka wakapanga unzenza hwouduku hwako pawaiva muIjipiti, chipfuva chako chakabatwa-batwa uye mazamu ouduku hwako akabatwa-batwa. Naizvozvo, Ohoribha, zvanzi naIshe Jehovha, ndichakumutsira zvikomba zvako kuti zvikurwise, ivo vawakasemburwa navo ukavafuratira. Ndichavauyisa kuzorwa newe vachibva kumativi ose, vaBhabhironi navaKaradhea vose, varume vePekodhi neveShowa neKowa uye vaAsiria vose pamwe chete navo, majaya akanaka vose vari vabati nevatungamiri vamauto namachinda engoro navarume vezvigaro zvapamusoro vose vakatasva mabhiza vachauya kuzorwa newe vaine zvombo nengoro uye neboka ravanhu vazhinji vachagadzirira kuti varwe newe kumativi ose nenhoo huru neduku uye nenguwani dzokurwa nadzo. Ndichakudzorera kwavari kuti urangwe uye vachakuranga sezvakafanira mitemo yavo. Ndichamutsa godo rangu kuti ndirwe newe, uye ivo vachakurwisa nehasha. Vachagura mhino yako nenzeve dzako, uye vakasara venyu vachaurayiwa nomunondo. Vachakutorerai vanakomana venyu navanasikana venyu, uye vachasara venyu vachaparadzwa nomoto. Vachakubvisai nguo dzenyu uye vachakutorerai ukomba hwenyu hwakaisvonaka. Saka ndichagumisa unzenza hwenyu noufeve hwamakatangira muIjipiti. Hamuchazotariri zvinhu izvi muchizvishuva kana kuzorangarira Ijipiti zvakare, nokuti zvanzi naIshe Jehovha, ndava kuzokuisa mumaoko avanhu vaunovenga, kuna avo vawakafuratira wasemburwa navo. Ivo vachakuitira ruvengo vagokutorera zvinhu zvose zvawakashandira. Vachakusiya usina kupfeka wakashama, uye kunyadzisa kwoufeve hwako kuchaiswa pachena. Unzenza hwako nokupata kwako zvakaisa izvi pamusoro pako, nokuti iwe wakachiva ndudzi dzokuzvisvibisa pazvifananidzo zvadzo, wakafamba nenzira yomununʼuna wako. Saka ndichaisa mukombe wake muruoko rwako. Zvanzi naIshe Jehovha: Uchanwa mukombe womukoma wako, mukombe mukuru wakadzika. Uchakuvigira kusekwa nokumhurwa, nokuti une zvakawanda. Uchazadzwa nokudhakwa nokusuwa, mukombe wokuparadza nokuputsa, mukombe womukoma wako Samaria. Uchanwa zvokupedza kuti tsvai, uchauputsa ukava zvaenga, uye uchacheka mazamu ako. Ndini ndazvitaura, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Naizvozvo zvanzi naIshe Jehovha: Sezvo wakandikanganwa ukandirashira shure kwako, unofanira kuzvitakurira matambudziko ounzenza hwako noufeve hwako. Jehovha akati kwandiri, mwanakomana womunhu, nganditongerewo Ohora naOhoribha here? Ipapo uvazivise zvinonyangadza zvavanoita, nokuti vakaita ufeve uye ropa riri mumaoko avo. Vakaita ufeve nezvifananidzo zvavo, vakasvika pakubayira vana vavo vavakandiberekera ini kuti zvive zvokudya zvavo. Vakaitawo izvi kwandiri panguva imwe cheteyo: vakasvibisa nzvimbo yangu tsvene, vakasvibisa masabata angu. Pazuva ravakabayira vana vavo kuzvifananidzo zvavo, vakapinda munzvimbo yangu tsvene vakaisvibisa. Ndizvo zvavakaita mumba mangu. Vakatuma kunyange nenhume kundodana varume, uye pavakasvika, iwe wakazvishambidza nokuda kwavo, ukazodza meso ako ndokuzvishongedza noukomba. Wakagara panhoo yakaisvonaka, ine tafura yakagadzikwa pamberi pa pawakanga wakaisa zvinonhuhwira namafuta akanga ari angu. Mheremhere yavanhu vakanga vasina hanya yakanga yakakukomberedza. Vasabhia vakaunzwa kubva kugwenga pamwe chete navarume vaibva pamhomho yavanhu vezhowezhowe, uye vakashongedza mabhenguro mumaoko omukadzi nomununʼuna wake nekorona dzakaisvonaka pamisoro yavo. Ipapo ndakati pamusoro paiye akanga apera noufeve, zvino ngavamushandise sechifeve, nokuti ndizvo zvaari. Ipapo vakavata naye sokuvata kunoita varume nechifeve, saizvozvo vakavata navakadzi nzenza, ivo vana Ohora naOhoribha. Asi vanhu vakarurama vachavatonga nechirango chinopiwa vakadzi vanoita ufeve uye vanoteura ropa, nokuti ivo zvifeve uye ropa riri pamaoko avo. Zvanzi naIshe Jehovha: Uyai neboka ravarwi vazovarwisa, muvatyise uye muvapambe. Mhomho ichavatema namabwe uye igovabaya neminondo. Vachauraya vanakomana vavo navanasikana vavo vagopisa dzimba dzavo. Saka ndichagumisa unzenza panyika, kuti vakadzi vose vayambirwe vagorega kutevedzera. Ucharangwa nokuda kwounzenza hwako, uye uchatakura mubayiro wezvivi zvokufeva kwako. Ipapo uchaziva kuti ndini Ishe Jehovha.”